Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavateereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wechipiri zvita 27 2016. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumwe mwana anofa mumusha wembare pachifungidzirwa kuti aurayiwa nechirwere chetyphoid. Dambudziko rekushayikwa kwemari munyika rave kupa kuti vamwe vanhu vafambe nemakadhi emaATM vachipiwa mari nevanenge vachida kutenga muzvitoro zvikuru vovabhadhara kamari kemutero.
Migwagwa haina kumira zvakanaka, ina at least maportholes. Kunyange senini tiri takambotaya apa neapa kugadziridza, asi hatina kukwanisa kugadziridza peshe peshe. Ngavaregere kumhanya, ngavaregere kupinda mumvura vachimhanya chereke pamwe panenge paita makombo.
The Traffic Safety Council of Zimbabwe yebatana ne South Africa svondo rinouya mukopo vachairi dzidziso nezvenjodzi mumigwagwa pazoro regoredzva. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Apo vamwe vano vainge vari kufara pazoro rekisimusi, imwe mhuri yekumbare muHarare yakarasikirwa nemwanasikana wayo uyo anofungidzirwa kuti akarwara netyphoid kwenguva pfupi. Vagari vemumusha uyu munzvimbo yeNational vanoti mvura ine tsvina kana kuti sewage iri kuyerera nepadzimba dzavo, izvo zviri kupa kuti vatyire upenyu hwavo. Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemumbare vanoti chinonyanyorwadza ndechekuti musikana uyu ange akabuda zvinofadza pabvunzo dzake dzegrade 7 aine 4 units, uye kunyange hazvo kanzuro yeHarare yati iri kuongorora kuti chii chakakonzera kufa kwake. Vagari munzvimbo iyi vati kubuda kwemasiweji achierera mudzimba dzavo ndiko kwakonzera kufa kwemwana uyu. Vagari vakawanda mumugwagwa inoti 8th na9th vaudza Studio 7 kuti kanzuro yeHarare yange isiri kuteerera zvichemo zvavo zvekuti vazogadzira mapaipi emasiweji akaputika, uye vanhu vakawanda munzvimbo iyi vakatoendeswa kuchipatara vachirwara nemanyoka. Mumwe mugari wemuna 9th uyo asina kuda kudomwa nezita audza Studio 7 kuti kufa kwemwana uyu kwarwadza vanhu vakawanda.
Izvinezvi takutotyira vana panyaya yekorera iyi zviri kuitika izvo, izvinezvi mwana zviri kutirwadza fanga zvakaitika pamwana uyu. 4 units dzekuenda pasi here zviri kutirwadza zvakanyanyisa zvakaitika nezuro izvinenyee mwana uyu nemasweji awayo havasi kutigadzirira masweji zvatiri kunyatsoona.
Ambuya ana America Mushanje vanoti mumusha wembare maita dambudziko guru remasweji ari kuputika mudzimba zvekutoti vave kutyira kuti vana vakawanda vachafa nezvirwere zvemanyoka.
Takatambira pai, takatambira mumumu masweji nezuro. Vakomana vaenda vakaenda iko kwakati hanzi horite, vakomana vakaenda iko kwanzuri iko kwakati hanzi horite kuna ku izvozvi marimwe zvurayo ine zuro inhasi mwana atenda kunovigwa nhasi akafa netyphoid yezvima yemasweji.
Tinashe Karise uyo ane tax shop yake munzvimbo iyi audza Studio 7 kuti sewage iri kuyerera pese pese, uye yave kukanganisa bhizimisi rake, uye nhunzi dzave kuzara mutax shop make.
Zvinhu zvacho zvakaoma nokuti mukatarisa kuti tax shop apo, but nezuro takatozopedzisira taakutengesa mvura yesewage zvichitosvika mumabvi, vanhu vachingova vachitengawo zvinhu zvakazara nhunzi, saka zvaakutoaffecta utano hwevanhu. I think dai kanzuro aimprovawo masuwa system avo because zvinhu zvacho zvanyanya.
Mugwaro ravabudisa kuvatori venhau, mutauri weHarare City Council vaMichael Chideme vati kanzuro iri kuongorora rufu rwemwana uyo uye vatsinhirawo kuti hanzvadzi yake pamwe nevamwe vanhu vane chitsama kubva munzvimbo iyi vari muchipatara uye vari kufungidzirwa kuti vane typhoid. Vatiwo pane vanhu makumi matatu kubva munzvimbo iyi vakatorapwa sezvo vaifungidzirwa kuti vane typhoid. Mukuru anoona nezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Prosper Chonzi vaudza Studio 7 kuti mufi ange achiratidzika kunge ane typhoid asi kanzuro haisati yave neumbowo hwokuti ange aine typhoid here kana kuti kwete. Dr. Chonzi vati zvinokonzera typhoid zvinozivikanwa uye kanzuro iri kuedzana pose painogona napo kugadzirisa nyaya dzekutakurwa kwemarara nemasewage senzira yekudzivirira chirwere ichi. Vachideme vatiwo kanzuro yatanga chirongwa chekudzidzisa vanhu pamusoro pezvirwere zvetyphoid necholera pamwe nekukosha kweutsanana. Kanzuro yeHarare yakazivisa munambudzi kuti yaitarisira kuti zvirwere zvemanyoka zvichawanda panotanga kunaya mvura uye yakati vese vanenge vachirwara nezvirwere izvi vacharapwa pachena. Bazi reCenters for Disease Control rinoona nezveutano muAmerica rinoti kudzivirira chirwere chetyphoid vanhu vanofanira kubhoirisa chikafu kana mvura, kubika chikafu, kuchimenya kana kutorega kudya muchirungu, boil it, cook it, peel it or forget it. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.
Kanzuro yeguta reHarare inoti yave kushandisa makambani anoronda zvikwerete mukuedza kwayo kuti iwane mari dzayo dziri muvagari. Makambani pamwe nemapazi ehurumende dzinoda kusvika kumamiriyoni mazana matanhatu emadhora. Mutauriri wekanzuro yeHarare vaMichael Chideme vanoti nzira yekuronda naye zvikwerete iyi inenge iri kuvashandira sezvo vamwe vagari vave kuenda voga kunobhadhara zvikwerete zvavo, vamwe vachikumbirawo nguva yekuti vabhadhare. Vachideme vanoti kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzezveupfumi, kanzuro iri kudawo mari iyi kuti ikwanise kuitawo mabasa ayo akafanana nekutakura marara pamwe nezvimwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navo pamusoro penyaya iyi.
Hongu, kune vanhu vane zvikwereti zvekanzuro zvinoda kusvika mari yamataura iyoyo. Kanzuro yakaona kuti mari iyi yagarisa muvanhu ichibva yaenda kukambani inonzi WellCash, vanhu vaivo madebt collectors. Vatataura nemadebt collectors aya kuti tine vanhu ava zvatavapa mazita nemari dzavainadzo dzinofanira kunge dzichiya kukanzuro. So kambani yeWellCash ndo yakuenda kuvanhu kudzimba kuti bhadharai mari iyi, mukasabhadhara tinotorerana matanho kana ekutengeserana zvinhu kuti mari yekanzuro inge ichiuya.
Asi munoona paine chashanduka here chingaita kuti vagari vachikwanisa kunge vachibhadhara zvikwerete nhasi iyo vaimbotadza kubhadhara makore ese apfuura?
Hongu, tiri kuona vagari vari kuuya vakawanda vaine mapepa ekuti tavingwa nekambani yeWellCash toita sei. Vanhu vaakuchiuya manje vachiita zvatakagara tichivaudza kukare kuti uyai tiiti anonzi mapayment plan, uyai tiiti tigare pasi titaurirane kuti chikwereti chamini acho chinobhadharika sei. Vanhu vaakuchiuya tichitaurirana navo, vamwe vaakuuya nemari dzavo vachitobhadhara zvikwereti zvavo vachitozvipedza. Nekuti iko zvino izvi vanhu vanokwanisa kungoenda mubhanga onoswaipa, anokwanisa kungoenda paEcoCash, paTelecash, paOneWallet oro paGetCash oisa mari yake kukanzuro yotouya. Vanhu vari kuita izvozvo.
Izvo zvikwereti zviri muvanhu zviri kukanganisa zvakadii mafambisirwo ebasa mukanzuro?
Zviri kudzorera kumashure zvakanyanyisa basa rekanzuro. Nokuti mari yatinosenza kukanzuro kutakura marara, kugadzira migwagwa, kugadzira mastreet lights inobva kumari dzinobhadharwa nevanhu. Kana vanhu vakasabhadhara, kanzuro haikwanisi kuita basa. Basa rekanzuro rinoshanda nekunge vanhu vabhadhara mari dzavo nemaservices avanenge vapuwa neguta ravo reHarare.
Tinoonawo kuti nyika yakaisa mari itsva yemabond notes. Kubva pauya mabond notes munyika, pane zvashanduko here mumabhadharirwo ezvikwerete nevanhu?
Isu seguta tiri kutambira mari yemabhondi. Kana vanhu vakauya nemabhondi avo, even ukauya nemiriyoni rako tinongotambira, ukauya ne1000 rako tinongotambira. Izvi iko zvino izvi tisati taita exercise yekuona kuti pane kashanduko here kauya, asi tiri kuti ane mabhondi hunza ane marandi inanobhadhara kubhengi exchange rate yoitwa mari yako yopinda kukanzuru ichienda na equivalent nemaus dollars atenge takakuchaja iwayo.
Vanga vari mutauriri wekanzuro yeguta reHarare vaMichael Chideme vari parunhare muHarare neStudio 7. Gurukota runona nezvekutakurwa kwevanhu pamwe nezvinhu, Dr. Joram Gumbo vari kukurudzira vanhu kuti vatyaire dzimotokari vakangwarira njodzi. Vanhu gumi nevatanhatu vakafa musi wekisimusi muzuva rimwe chete. Mukuedza kudzivirira njodzi, bazi reTraffic Safety Council of Zimbabwe rabatana neSouth Africa mukupa vatyairi dzidziso nezvenjodzi mumigwagwa pazoro regoredzva. Ngatinzwe hurukuro yaitwa naBlessing Zulu Studio 7 naDr. Gumbo.
Chokwadi, vanhu vari kufamba vachienda kunoona hama neshamwari nguva ine zororo. Tatichivakurudzira kuti ngavatevedzere mitemo yemumugwagwa. Vasamhanyise, vasafamba usiku uyezve vasadhiraivha vakanwa. Kana vari vaya vanodhiraivha mabhazi, tatichitaura kuti vanovaridzira mabhazi ravaregere kutaurira vashandi vavo ivavo kuti vamhanye uye vaite matiki akawanda wanda. Vanofanira kuvapa unguva wekuzorora nokuti vanhu vanoneta. Uyezve pavanosvika munzizi yese vese vanofamba nedzimotikari, ngavaregere kumbotiza kupinda mumvura nokuti havazoziva kuti pasi apa mvura inenge yachera zvakadii uye panenge paipa zvakadii, zvikuwanikidza njodzi dzavanhu vakawanda vanopinda parwizi vachifunga kuti panokwanisa kuti vanhu vayambuke vozopedzisira vatorwa nemvura. Tosatorasikirwa noupenyu hwavanhu vanenge vachifamba vachida kunoona hama neshamwari. Saka tinokurudzira zvikuru kwazvo vanhu ngavateredzerei zvatinochema nazvo kuti vasapinda munjodzi kana kuti musaona nyaya yakadaro. Uyezve mumigwagwa medu, imwe migwagwa haina kumira zvakanaka, inayo atinoti maportholes. Kunyange senini tiri takambotaya apa neapa kugadziridza, asi hatina kukwanisa kugadziridza pese pese. Ngavaregere kumhanya, ngavaregere kupinda mumvura vachimhanya seri kuno pamwe panenge paita makombo anozokonzera kuti motikari yavo irovere yobva yaponcha yoshaya mweya yobva yakonzera kuti vagota accident.
Pane zvimwe zvirongwa here zviri kuitwa nebazi renyu kana kutiwo muchibatsirana nemamwe mapazi ehurumende kudzidzisa vatyairi nezvenjodzi mugwagwa?
Chokwadi, seministry yetransport tine bazi redu rinonzi reTraffic Safety Council of Zimbabwe. Pagore rinoiri takabatana nevekuSouth Africa, mapurisa ekuSouth Africa, tiri kushanya tii pamwe chete pakrisimasi panapa. Vanhu vedu veTraffic Safety Council vanga vari kuSouth Africa. Iko zvino patanangana nenyu yeye kuSouth Africa vari kuuya kuno nokuti njodzi dzimwe dzinoitikara dzinoitikara pakati pavashanyi vanobva South Africa vachiuya kuno navashanyi vomuZimbabwe vanda vokuSouth Africa. Saka ndezvimwe zvinhu zvatanga tichiita zvakare. Saka tiri kushanda pamwe chete namapurisa emuZimbabwe watinoti VTRP neVID yedu iri pasi peMinistry of Transport zvakare vari mumigwagwa imomo vachibata motikari dzinenge dzionekwa kuti hadzina kumira zvakanaka, hadzina matayi akashata nezvimwe zvakadaro, navanhu vanenge vachifamba vakadhakwa. Tiri kutaya izvozvo kuti tione kuti zvingabatsira kuti vanhu vasava nenjodzi dzatinokwanisa kuvharidzira pache zvedu.
Gurukota runoona nezvekutakurwa kwevanhu pamwe nezvinhu, Dr. Joram Gumbo vari parunhare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Chipanga mazano musangano reZimbabwe Environmental Law Agency kana kuti ZELA muzvare nyaradzo mutonhori vanoti makambani ehurumende ari kuchera mangoda kwachiyadzwa ari kumbokanganisawo magariro evanhu munzvimbo iyi zvikuru panyaya yemvura iyo inombovharwa kana kusvibiswa. Ngatinzwe hurukuro yavaita naBlessing Zulu Studio 7.
Isu seZELA takabatirana nemacommunities ari kuchimanimani kubhuhera nekuchipinge kunova iko ndiko kunodzika Save River. Takaona kuti zveshuwa madiamond companies vaya vayanga variko vakawanda vaya isati yaconsolidated vaisvibisa mvura yemuna Save River. Icho kwa adiche kuti maidirwa effluent kana kuti mishonga yavo yavanenge vashandisa kusuka ma diamonds vodira imomo vadira imomo mvura yayo inosangana neimwe mvura yese yemasave yasangana kudaro ma community ndomvura yavaishandisa. Saka pakushandisa kwavaiita mvura vaiti vakada kuti vadiridze magardeni avo sezvavaichiita kare zvinhu zvaioma zvemumagardeni. Mombe dzikamwa mvura iyoyo dzaifa. Ivo vanhu pavaiwacha nokugeza nemvura iyoyo vakatanga kudevelopa maproblems anosanganisira marashi nezvine maronda nezvimwe zvakadaro. Taona zvakadaro takaenda zvakare kumatare edzimusha nemakambani aishibisa mvura iyi vana anjini vana mbada. Taenda zviya ndobva nyaya iyi yakatanga kutongwa nedare makore maviri nechibimbu chapfuura. Gore rino ichango consolidate kwa Zimbabwe consolidated diamond company ndo patakazoita settlement zvekare nema diamond company aya achiti hongu tinobvuma kuti taishibisa mvura yemuna save asi iye zvino zvichienderera kumberi hatichasvibisi. Zvadero anjini keti ndoga yakaramba yakaomesa musoro kuti isu hatinombosvibisa mvura yemasani. Saka titori mushishi zvekare yekupfuurira kumberi tichibatsirana nemacommunities kuti tione kuti nyaya iyoyo tingaisimudzira sei nokuti tinoona sokuti kuti munhu angopara mhosva obva ati ndakaita handichazozviiti hationi sokuti pane justice inenge yasevwa nekuita izvozvo.
Iko zvino nyaya yekusvibisa nzizi iyi ichiri kuenderera mberi here kana kuti vambomira nekambani itsva iripo iyi?
Zvakaitika ndezvekuti kusvibiswa kwemvura kwambomira asi chakazoitika ndechekuti mvura yakambovharwa zvachose kureva kuti kambani yakaenda masave nekare. Makomiti edu anotitaurira kuti vakachera kwakuita dhemu raitora mvura yese masave river kuiendesa kwavari. Rino tinoziva kuti gore renzara hakuna mvura. Saka zvaitika saizvozvo mwedzi wapfuura uyu madzimai emunharaunda idzodzo dzekunana Chimanimani Bhuyera nekuchipinge vakaita kampeni yavo vachiti zvino kana mativharira mvura isu tinoshandisei hakusi kutiurayawo here nokuti vaitoita zvokuenda nefoshoro vonofukura. Izvi ndakazvionawo nemaziso angu zvokuti waiti kusvika muna save munenge makaoma kuti bva iye save nekukura kwaakaita kuya. Saka after kampeni yavo vakazongoona mvura yaveko.
Chipanga Mazana musangano reZimbabwe Environmental Law Agency kana kuti ZELA muzvare nyara dzomutonhori vari parunare muHarare na Blessing Zulu Studio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 13860 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kutsvagwa kwemutori wenhau wekuIraq akapambwa kuri kuenderera mberi panguva iyo kupambwa kwake kuri kuferefetwa nehurumende zuva rimwe chete atorwa nevanhu vaive vakapakata zvombo kubva pamba pake muBaghdad. Afra Shakwi Akwisi akapambwa nemuvhuro nguva pfupi mushure mekuburitswa kwenyaya yake yaakanyora achishoropodza gurukota rezvemukati meIraq. Vanopikisa muCambodia vaSam Rainsy vatongwa vasipo vakapiwa mutongo wekugara mujeri kwemakore mashanu pamusoro pemashoko avakaisa paFacebook ayo akasimudza mibvunzo pamusoro pemuganhu weCambodia neVietnam. Dambudziko rekushaikwa kwemari rave kupa kuti vamwe vanhu vafambe nemakadhi ekubhanga eATM vachipiwa mari nevanenge vachida kutenga muzvitoro zvikuru vobhadhara kamutero kadiki. Mutoro wedu enhau Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Kuita uku kwatekeshera muzvitoro zvose zvinokurudzira kushandiswa kwemakadhi ekubhengi kudarika mari sezvo mari iri kushayikwa kumabhanga munyika kunyange bhanga guru renyika rainge rati kuuya kwemabond notes kwaizobatsira kupedza dambudziko iri. Vanhu vanenge vaine makadhi vanofamba vachibvunza vatengi kuti vari kutenga nemari here kana kuti vari kuzoshandisa kadhi. Vanokwezva vatengi vanenge vachida kushandisa mari kuti vashandise kadhi ravo vozovapa imwe mari pamusoro peyavanenge vavapa. Munhu anenge aine mari anopiwa masendi makumi mashanu pamadhora gumi. Vaonisimo Zemura, mumwe weavo vatenga nekadhi vakapiwa mari. Vazemura vanoti kutengerana uku kune chitsotsi sezvo paine mari inobviswa pamusoro asi vanoti hapana zvekuita sezvo vanga vachida mari yekufambisa kuenda kubasa mangwana.
Arikuchasa akaunti vanenge ane kadhi racho ndona anenge achitobatira nekuti panenge kachajika bank charge kanenge aripo panoitwa transaction iyo saka uyo anenge atobenefita uyo arikuchasa cash. Sei watenga noti zve $10 unobata itsa mosi ma 45 cents 50 cents go saka hazvitsife.
Asi vaEdmore Mazarure vekuAlaska vanoti kushayikwa kwemari ndiko kuri kukonzera kuti mari itengeswe. VaMazarura vanoti izvi hazvishamise sezvo zvichiitika pane chinhu chose chinenge chichishayikwa munyika.
Demand iri pamari yezvino izvi means mari is more of cash is of more value than chi dani kuswai. Saka inotokosta mari, inozokosta mari kuwana cash. Because you are, how do you motivate uno munhu unomukwesha sei kuti akupe cash pasina chaunomupa. Because yanozoti iri kushayika.
VaMazarure vanoti dambudziko remari ratekeshera munyika richaramba rakadaro nekuda kwezvizvarwa zvekuChina izvo vanoti hazvidi kutambira makadhi muzvitoro zvavo. VaMazarure vanofungidzirawo kuti zvizvarwa zvekuChina izvi hazviise mari kumabhangi.
It appears kuti iri selective because my Chinese shops haaningirikiri haasiwaipi havabhengi mari. You can do your own investigation. Moto notarisa mona havana kana zvima swiping machine because hava bhenge mari. Saka dai ma Chinese achiswipe paide pane balance nenge act of balance yekuti hakuna kuri yandikati linkage because with this Chinese shop linkage ye cash inotori apparent zvingati hazvide ma iso hatisi ma economist but ndinongozviona seva mashopers the ordinary person can tell that kuti munomo muri kungosenziswa cash but kwatiye mukuru kusenziswa kusenziswa kuswipe.
Zvitoro zvinokurudzira kushandisa makadhi zvakaita seOK neTM zvinopa munhu mari inosvika madhora makumi mashanu kana kuti $50 kana munhu atenga zvinhu zvemari inosvika madhora makumi maviri kana kuti $20. Chitoro cheOK mugwaro racho rinoratidza mamiriro akaita kambani iyi chinoti chakaita mari yakawanda kana kuti profit inosvika mamiriyoni maviri gore rino kubva muna ndira kusvika muna chikumi nekuda kwevanhu vaitenga zvinhu nekadhi kuti vazopiwa mari. Ndakamirira Studio 7 muchinoi ndini Arthur Chigoriwa.
Muchirongwa chedu chevechidiki cheTheConnection nasi tiri kutarisa nezvamunoshuvira sevechidiki mugore rinouya ra2017. Zvii zvamuri kuda kuona zvichishanduka muupenyu hwenyu.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei mashoko muchishandisa WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318.
Ngatisanganei muchirongwa The Connection nasi muneni wenyu Ntungamiri Nkomo nemumwe wangu
Chioneso Jani.
Munyori wemabhuku vaVukani Dladla varikukurudzira vanhu zvikuru vechidiki munyika kuti vanofanira kuva nezviga zvakajeka pavanopinda mugore ra2017. Ngatinzwei hurukuro yavaita naChioneso Jani weStudio 7.
Kachinja mafungiro ako, unokwanisa kuchinja upenyu hwako, unokwanisa kuchinja mawaniro aunoita mari, unokwanisa kuchinja nyaya dzebudiriro muupenyu hwako. bati zvinotangira mupfungwa pasina chiono kana chiratidzo vanhu vanoparara saka munhu akafunga kuti anongopinda mu-2017 asina kuronga kana kugadzirisa chiono chake kana chiratidzo chaanoda kuti chiitike muna-2017 haa unenge wazvikanganisira chaizvo munhu echibiki anofanira kuona kuti inireka ndirongewo chipenyu hwangu because hakuna chinongoya chega kunge masaramusi zvinhu unotogara pazi wozvironga
mune here new year resolution ye-2017
inini yangu handisiri kuita zvekutamba kana zvokungofungidzira asi muna-2017 ndikuda kubatawo mari inokwana kuitawo madhora anonzi miriyoni saka tiri pavision miriyoni gore rinouya unotofanira kutaura chauri kuda haungangoti ndoda kuita mari marii haungoti ndoda kubudirira kubudirira sei kusvika papi unofanira kuita specific ndokuti ukwanise kushanda uchizova pawakananga apanyaya yekuronga nguva chinhu chakakosha chero vanhu vakaverenga Psalms 90:12 zvazita ndoti mwari teo chenjeri tikwanise kuronga mazuva edu makore atiri kurarama saka nyaya yetime chinhu chakatokosha pakuronga
munyori wemabhuku vavhukani dladla vari parunare muHarare nachioneso Jani westudio 7 munhau dzemitambo Zimbabwe Warriors iri kuita gadziriro yekuenda kumakwikwi eAfrica Nations Cup kuGabon kubva musi wa14 ndira asi vamwe vanoti pachine mutambo kuti chikwata ichi chinyatsotamba nemazvo mukuzoya nezvenyaya iyi Blessing Zulu Studio 7 abata mutsigiri mukuru wemaWarriors Alvin Aluva Jakata
ndakatarisa mamiriro achataita vamwe vakomana ari kuGabon vamwe ari muno Zimbabwe ende havasati vabatana vari muno Zimbabwe vaifanira kutanga kitfide sikuru but havana kutanga vari kuGabon vakatamba zvakanaka but unfortunately vashoma vachonivi vari kuGabon ndo vachange vatenge tichienda navoko saka kada tichitaure tichitarise chaizvozvo mamiriro akaita zvinhu nechokwadi kari zvacho zvinhu zvoita zvinonya zvakaita manyamamiri nerongo asi pachine nguva tichine mukana nekuda kwokuti vamwe vedu vachitamba vanavo mugrupu medu vamwe vachitanga musi wa2 January kempi yavo vamwe vachitanga musi wa3 January kempi yavo isusu tiakakatakwanisa kunge tine mukana wekuti tisangane asi dai zvanga zvakagoneka kuti vakomana vedu vanotambira kuchanda tisangane navo tiende navo vakomana varinge vari vese tijairirane saka izvino izvi gadziriro dzedu hatisatenda nyatsokwadzwa nadzo asi zvinovimba kuti zvichatoke zvichafamba mushe
ko chii chinopa kuti zvinetse kuita gadziriro iyi iyo icho chikwata chakabudirira kuenda kumakwikwi aya kare kare
chandiri kuziva ndechekuti vakuru vedu vezifa vanga vakaronga mitambo yegadziriro nezvikwata zvekumusoro uko zvaigona kutibatsira pamitambo yedu for example Ivory Coast iyo yanga tanotamba nayo mutambo wanga wakarongwa kare hauna kungorongwa mari mazuri wanga wakarongwa kare tichiende kunoita gadziriro dzeidzodzo nekubva tafila temburicha mamiriro ekunze ekuIvory Coast asi nekuda kwezvimwe zvikonzero zvinosanganisira kuti vakomana vari kutambira kunze kwenyika zvikwata zvavo zvainge zvichitamba zvimwe musi wa23 zvimwe musi wa24 zvimwe zvatotamba nhasi saka zvimwe zvekutamba mangwana saka vainge vasingakwanisi kuti vauye vese vakakwana zvakazoita kuti tiwane hwani mukomana anotambira kunze kwenyika watakafamba naye kuenda kuIvory Coast
uyo anga ari mutsigiri mukuru wechikwata chemaWarriors Alvin Aluva Jakata ari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7 vateereri musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk The Connection chevechidiki na8pm apo vari kuda kunzwa kwamurimi vechidiki vari kunze kuti zvii zvamuri kutarisira kuita kana shuviro yenyu muna 2017 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi mwana mumwe chete anofa kumbare panofungidzirwa kuti akaurayiwa nechirwere chetyphoid dambudziko rekushayikwa kwemari ropa vamwe vanhu kuti vafambe nemakadhi emaATM vachipiwa mari nevanenge vachida kutenga muzvitoro zvikuru vobhadharawo kamutero kaduku tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi tinoimba kuti muchange muinesu zvakare mangwana anokuoneka ene mufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndokusiyamina Chris Gande.